eka mkumahoto shumiro maimu kwa dark quarter to twist and twist wakato kanga jane uroro ku rotero nemiswe mchishano waka uza mainstream mduuna kuti wanga wache kumbira kuti mkumahoto wanga wache suda uvaku jeri on deo ene mishuru mbune ino best on change the company kana kuti wari kuti zvinhu zvachinja zvasiyana uvaku wakambotanga kukumbira kuti mkumahoto wabuda za mkumahoto jeri izvi zvari kuti zvachinja nekuti pari zvino chikumbiro chavo chekuti mkumahoto wapiwe deo uchakuta kuti zuva 31 July wakatouya ukatopfuura pavaichira kuti zvingangoitwa zvakatoitika uyezvo zvakaitika pasina bhonga mupopoto kana violence saka vari kuti mkumahoto wanga vachiwana kusununguka kwavo
saka magweta ari kutarisira kuti nyaya iyi ichange ichinzwikwa mudare rini
pavakapa chikumbiro chavo izvi mbaizvisiyo tengoni nduna vakanzwa nyaya iyizvi kwenguva diki diki chaizvo maimutetwa wakatombochema chema kuti madii kuti nyaya iyi inzwike zvakare nemuse mugovera nekuti haasi magara anonzwa munyaya asi mese nduna atipeti nyaya inga izvike nemusi wechitatu pachatanga kuvhura macourts kana mabhizinesi muzimbabwe nekuti musi wemanhi wechipiri ihoridhe muHarare saka mukoma hope uchiita kuti nyaya yavo kana kuti maimutetwa kuti chema chema kwaari kuita kuti wabude pabeo uchanzwika nemusi wechitatu mamwe magrounds awakaitaurawo maimutetwa mudare ndeyekuti kugara kuri kuita mukoma hope kujeri hatosufadza kunowapa parisk yekubata chirwere checoronavirus nekuti magogoro saanga akapfeka kana kuti matripi yapersonal protective equipment yaanga inawo kana makamborawa sitaida kujeri pawakasvika kujeri wakanzi zvibvisai hatozvizivi munomu kunyanyanyanya magogoro sawakanzi ngavabvisai ano magogoro kamachengetedzaya vakomana vakumajeri majeri gada ari kuitira kuti vangangotora mifananidzo nemagogoro seo hatizi kuti zviri kubva kupi izvozvo saka tiri kutarisira kuti nyaya ichaiyesuti wabude pabeo ichaendeza mberi nemusi wechitatu kuHarare neisosikoti
muri kuronga kuti zviitirwe kuna chimono izvi zvimwe chetewo here zvichange zvichiitirwa kuna vangari bvume tichiona kuti vanhu ava vakasungirwa nyaya imwe chete
hongu ndichita kana mukoma Moses Ngomo vana vagweta ravajacob ngarifuno nezuro chaiyo pakapiwa nyaya yekunyima kwavo bel kuhigh court taitaura pese vachiti ndodanho ravari kutora kumangarivhume ndikana ndichikukanganiswa uchadzirwa kurare nemusi watwendi ndo kana ndisina kukanganiswa nekutore mari dzese ravo mukoma Moses Ngomo vane arizinarifonare nzira iyoyo zvakare nekuti mujaji wajasti chitatu mukateerera mutongo wavo wawakapa nezvo kudare kuhaikoti vakatombotaura mukupfuura in passing nyaya yekuti gweta ravangarivhume raigona kunge rasimudza nyaya yemachange circumstances saka tiri kudavira kuti magweta edu ese ari kuisa musoro havasingoriwo vega maimutetwa namukoma Ngomo asi pane magweta akati wandei ezimbabwe lawyers right ari kushoshekana nenyaya yekuti vawiri ava kudai vaona fridom yavo sa vana muzvarozozviri nehanzi ari kumhanyapo neapo namukoma leke muchade hama vari kuisawo pfungwa dzavo kuti rusununguko rwuye kuwana wese.